Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei no misoro ya nauzedu zanasi chishanu kukazi 15-2019. Wanduwe vanu vanunzi wakafira mumugodiwe ku Battlefields musuwe chipiri Maneru. Unonzi unogona kudarika zana. Urumende ichiti yatara tsaona ise national disaster. Izvo zvichaona mhuri yemufi wega wega ichipiwa churu chemadhora negumbeze pamunhu wega wega. Mutori wenhau dzemifananidzo Zinyange Anthony anorangarira mutungamiri weMDC wekutanga muchakabvu Morgan Tsvangirai nekuisa mufananidzo yavo yaakatora vachiri vapenyu kusvika pakuvigwa kwavo padandemutande rake. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zvinofanirwa kuitwa nemutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuitira kuti gakava rezvematongerwo enyika ripere zvachose nyika yoenderera mberi. Munyori weZimbabwe Council of Churches vaKenneth Mutata vanoti hachisi chokwadi kuti sangano ravo rine chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro sezviri kuburitswa mudande mutande. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa yekuti munyika muve nekutaurirana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.